Oh yeah. Well, I'm on my ass again now, you. Twenty dollar bite of pain. Dingor in the Kapunga Zaire Kondo. We could only shanja Kundi Tangira Hondo. Munzira Zando Famba, Mariva Matea. A sitch and a catat and a chuck and a shire. But I still live on, live on, live on, live on. But we were candidam bakata to Jongweri Satirarira like Peter. But I still live on, live on, live on, live on. Vamwe vakanditengesa zvakaitwa Jesu mubhaibheri naJudhasi. Yo again, ndinenge ndichidhabhura, vamwe vanondisarura, patiri vondipambura, kotsi vondiseura. Ipapo pamunondidzikisira, Mwari wangu vanopa vandisimudzira. Murombo munhurangarirai, zvamunoita nhasi zvisazokusungai. Mangwana pa judgment, padare. But I still live on, live on, live on, live on. Vamwe vakandiramba katatu, Jongwe risati rarira like Peter. But I still live on, live on, live on, live on. Vamwe vakanditengesa zvakaitwa Jesu mubhaibheri naJudhasi. Twendiraba urombo hwandinahwo hunovasemesa. Neurema hwangu zvabva zvavarutsisa. Ndine maronda ndiri kukwenya kunge choko. Vamwe vakutwandiona kase chikoropo. Asi hakuna chinhu chakakosha kudarika munhu. Munhu anopenga kana munhu chirema. Munhu murombo kana munhu murwere. Still live on, live on, live on, live on. Vamwe vakandiramba katatu, Jongwe risati rarira like Peter. But I still live on, live on, live on, live on. Vamwe vakanditengesa zvakaitwa Jesu mubhaibheri naJudhasi. Yo again, ndinenge ndichidhabhura, vamwe vanondisarura, patiri vondipambura, kotsi vondiseura. Ipapo pamunondidzikisira, Mwari wangu vanopa vandisimudzira. Murombo munhurangarirai, zvamunoita nhasi zvisazokusungai. Mangwana pa judgment, padare. But I still live on, live on, live on, live on. Vamwe vakandiramba katatu, Jongwe risati rarira like Peter. But I still live on, live on, live on, live on. Vamwe vakanditengesa zvakaitwa Jesu mubhaibheri naJudhasi.